says Bible lawyers human rights zuvara ina international human rights zuvara rakakosha zvikuru pasi rose saka taona zvakakodzera kuti tibatsirewo tiisewo contribution yedu kuZimbabwe. Taenda kwaMutoko nhasi tiri kuRukau Business Center kwaMutoko kwatiri kubata pamwe nezvizvarwa nevanhu vari kumaruwa kwaMutoko. Ndokwataenda tine magweta edu ari kubatsira vanhu kupinzana kupindura mibvunzo vanogona kunga vainayo inovanetsa mukurarama kwavo munyaya dzokuti kodzero dzavo dziremekedzwe kana kuti mukuita enjoy mahuman rights avo. Saka magweta edu aripo kwaMutoko kwataungana nhasi vari kubatsira vana baba, vana mai, vakomana, vasikana kuzama kupindura mibvunzo yavanonga vainayo inovashungurudza. Nokuti tiri kuona kuti kuwana magweta kana kuti vanogara kumaruwa vaone mari dzekuapproacha kutanga kutsvaga magweta zvizvinonetsa zvikuru. Saka magweta auya kuwana nhasi.
Inyaya dzipi dzamuri kunyanya kusangana nadzo?
Kune nyaya dzakawanda zvikuru dziri kubuda. Kune nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai ndedzatingatinyadzana nadomestic violence, zvaya gender violence. Kune nyaya dzekushungurudzwa kwekodzero dzevanhu. Tikanzwa zvikuru nyaya dzekungovhiringwa pakugara ndidzo dzekuda kubviswa nechisimba. Kune nyaya dzekutsurwa kwekodzero dzevanhu. Vanhu vari kuchema nenyaya dzekushaya chikafu, ndiyo right to food iri mubumbiro. Vanhu vari kuchema zvikuru nenyaya dzekushaya mvura dzakachena. Vanhu vari kuchema zvikuru nenyaya dzekungosungwa sungwa, munozviziva zvinoitika kumashonaland province iyoyo. Kune nyaya zhinji dziri kwedzekuchema kwevanhu vanosungwa chinzi matuka nhingi madai nhingi. Saka vanhu vari kuchema zvikuru nekuti kodzero dzavo hadzisi kunga dziri kuremekedzwa.
Sei masarudza dunhu reMutoko?
Tinozama kubata Zimbabwe yese pamashandiro atinoita, asi kwaMutoko tazongochiregedza iti pete gore. Tine kwaMutoko takabatana nemwamwe atinoshanda nawo, tine consortium atina maorganization atinoshanda nawo kumaorganization ana Zimbabwe Peace Project ana Mvari Jesina Mukoko, International Organization for Migration yamunoziva kuti inobatikana zvikuru nezvenyaya dzekubviswa kwevanhu internally displaced persons. So tafunga kuti regai tipete gore kwaMutoko takambopfuura meko mwedzi yakapfuura kwa, asi tati ngatidzoke ikoko zvakare tinyatso kusimbisa kuti vanhu vazive kodzero dzavo.
Tichitarisawo Zimbabwe senyika, muri kuona iri papi panyaya yekuchengetedzawo kodzero dzevanhu? Takananga ane zuva iri
Zimbabwe mungati kana tikaita out of 10 inogona kuwana maki kana 1 here chaiyo. Inotowana 0 out of 10 zvataisekwa kuchikoro. Hazvitombodi kuti tiite kukakavadzana kana kubvunzana. Ndofunga kuti munhu wese ari Zimbabwe ane madziso ari kuzvionera ega kuti hurumende ino yatinayo iyi yafoira panyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu. Tarisai muone kwatakatanga gore January 2019, chii chakaitika muna January 2019? Ndopatakaona kumbunyikidzwa kwekodzero, kutorwa kwekodzero dzevanhu, kusungwa kwevanhu vana Papa Evan Mawarire, vana mukoma Peter Mutasa, vana Muzvare member of parliament wedu wekuHarare West, wamunoziva vana mukoma Obed Masarauri. IJanuary uyu todzika dzika touya muna May takaona nyaya dzekusungwa kwevanhu, vana Muzvare Stabile Dewa, vana Rita Nyamupinga, vana mukoma George Makoni vachisungwa nenyaya dzekunzi muda kupitigura hurumende yavo munangagwa nechisimba muna May imomo. Tichibva ipapo todzika kunyaya dzekuabdhaktwa kwana Mutatena Mombeyarava muna August, kumbunyikidzwa abdhaktion dzana Obed Masarauri, abdhaktion yaSamantha Kure yaGonyeti musikana anoita zvemadrama tamundemu na August matiri imomo. Touya futi kuda kubviswa kwevanhu nechisimba, maevictions atinongoona kwatinomha magweta edu kanozomhanya uko neuko, mozopedzisira muna masondo apfuura November unowu zvakaitika munozi muguta reHarare zvekurohwa ndare madzimai. Kurohwa ndare kwaiitwa muna mwedzi waNovemba, mwedzi watiri supposed kupemberera kuremekedza kodzero dzekumadzimai. Takawana mapurisa achizvindikita madzimai muna Novemba, takana mapurisa achizvindikita magweta anomirira vanhu. Saka tingawapawo mamax kana 1 inoita here pakadaro ipapo.